isusu nyuto yedu ndeyekuti vanhu ava havana mhaka yavakapara nekutengesa mumigwagwa yemuHarare. Asi chinangwa chikuru chaiita kuti vawanikwe vari mumigwagwa ndechekuti vaida kuti vararamise mhuri dzavo. Tiri kuziva kuti munyika matiri kurarama mazuva anaya makaoma zvikurusa.
Saka zvii zvamuri kuda kuti zviitwe?
Tiri kuda kuti mapurisa aburise maleaders enavuz nemamwewo mavenda vakabatwa svondo rakapfuura vakwanise kudzokera kumabasa avo iyayo ekutengesa, nekuti mazuva ano muZimbabwe hamuna indastry yaakutaurwa nezvayo iri kusanda.
Kurudzirenyi muri kuitora nenzira ipi? Muri kunyora magwaro here kana kuti muri kuita muchiratidzira? Zvii zvamuri kuita kuti kurudzirenyi inzwikwe?
Zvataita nhasi uno, tabatana nemamwe masangano tikakwanisa kuita press statement, tikaita press briefing yedu yataita na11 pamedia center. Asi musure mekudaro tazobatana tikati tiende tese kuHarare Central Prison kune maleaders enavuz nemamwewo mavendors. Asi patasvika ikoko pazosungwawo vamwe vanhu vatatu, mutori wenhau anonzi iye Edgar Kwese anotanda nebepa nhau reNewsday, naDonald Makuaza anova iye programs officer weChitungiza Residence Trust, nemumwewo anonzi Charles wekumedia center. Vasungwa izvozvi tichitaura kudai vari paHarare Central Prison. Vari kupomerwa mhosva yekunzi vende vaine mafoni avari kupomerwa vachinzi venge vachiwasandisa kutora mifananidzo. Asi tiri kundishamisa vanhu ava venge vari kunze kwejeri.
Imi makwanisa here kuona idzo nhengo dzenavhusidzi?
Hongu, isu taakurumidza kusvika nevamwe tiri 8 takwanisa kupinda tikaona maleaders enavhusi.